vamunangagwa vanoti vachazouya zvakare kwamutare mumasvondo mashoma anotevera kuzokambena mushure mekunge vatara zuva richazoitwa sarudzo. Vamunangagwa vanoti kunze kwekuuya kuzosangana nevatsigiri vavo avo vati nhasi vangoya kuti vasangane navo, vauya kuzokumikidza kuvhurwa zviri pamutemo kwedhamu remarowanyati riri kudunhu rekubhuhera. Vamunangagwa vanoti vanofara nekuvhurira mikova kwavari kuita vekunze, izvozvo pakuti munyika muwane vemabhizinesi vari kuuya, izvo zvasiyana nakare apo nyika yange isisina shamwari dzakawanda dzekunze.
Pakupera kwomwedzi unoyu tichange tichiita proclamation yokuti munyika muno muchava nemaelections. Takambeni igotanga nemutsvindo panguva iyoyo, tozouya kuno kuManicaland toita kampeni zvino yokuti mikono ndivanani munyika zobuda pachena. Mazvionaka, asi kubva nguva November last year tinokutendai norunyararo rwakaitika panguva iyoyo musi wa I think 18 or 19 November last year. Ndakada boda jamba ka ndaka jamba nekuno makomero anga ndaka ndaka yambuka makomai vakuda upenyu hwangu. Asi kana zuva rako risati rasvika unorarama ndidi, saka ndiri pano. Saka ndinokutendai patransition yakaitika murunyararo hapana ropa rakateuka.
Vanoti vanhu vanosungirwa kuramba vakabatana pasina kuita mirizhonga uye kubatana sezvavakaita pakabva vaRobert Mugabe pachigaro vachiramba vakaita runyararo kudzamara sarudzo dzapera uye nariini sevana vamwe chete veZimbabwe.
Ndorinofanira kutitungamirira, zvido zvevanhu ndozvatofanira kuchenjera kuchengetedza nokumeka shuwa kuti hurumende yagadzirisa zvido izvozvo. Iko zvino hongu ndinokutenda zvikuru nekuungana kwamaita. Haisi rali yataa takarangara kuti ndatoshamiswa kuti munouya makawanda ini 1 minute yamanzi makawanda kudai. Ndinokumbira kuti patinenge taita proclamation elections kupera in two weeks time tichauya kuno zvakare takukambena kuti umwe neumwe anovimba kuti Zimbabwe ndeyake, Zimbabwe inhaka yatinofanira kuchengetedza isu vatema vomuno munyika. Isu tine nhoroondo yokuziva kuti takabva kupi, tiri papi, tichaenda kupi. Tinofanira kuti musi wokuvhota usokuchakuudzai kuti ndirini.
Mutungamiriri weZANUPF ava vanoti kushandura zita rekamba yemagamba ye3 Brigade Barracks vachipa rimwe zita kucherechedza rimwe remagamba akarwira rusununguko rweZimbabwe uye kuvapa ruremekedzo rwakakwana kuitira vana vemangwana kuti vazoziva nhoroondo yenyika. Vanoti izvi zvinotevera kupiwa zita kwedzimwe nzvimbo dzinosanganisira KG6 iyo yave kunzi Josiah Magama Tongogara uye Zimbabwe Defence College yave kunzi Yason Ziyapapa Moyo.
Kuzoremekedza ku3 Brigade yamunoziva iri kunoku yaakunzi Chitepo Hebe Chitepo Barracks. Kuti chizvara nechizvara chiri nhasi nechamangwana nechichazovuyazve tese taenda vachayeuka kuti kune gamba rakatanga hondo rainzi Hebe Chitepo. Ndozvataita izvi hongu tapedza makore akawanda tisina kuzviita, asi zviripo ndechekuti tazozviita. Takaita zvimwe chete zvakadaro inonzi KG6 kuHarare That is King George VI. Kwarare. Takai pazitaro kuti Josiah Magamatomogara angari mkuru wedu muhondo.
Vamunangwa gwavanoti vashandi vehurumende havafani kuikuramwa mabasa nhando sezvakaitwa navana mukoti apo hurukuro dzichiri kufambira mberi dzekuwedzerwa mari. Vanoti kuita kwemanesi kwakapa kuti vakawanda vafe, izvo zvaisafanirwa kuitika. Vatsigiri vezanupf vanosanganisira vaivhin mbengo vange vari pamusangano uyu vanoti vanofara nemashoko emutungamiriri wavo sezvo achiyananisa nyika yose.
Masoko atarwa nemutungamiriri wenyika masoko akanaka ekukurudzira rudo nekuramba kuvengana nekuramba mhirizhonga uyezve nemasoko iwo kuti tiri kuda kuti tirambe takayanana kwete munyika ino chete asi nesadag neinternational community.
Mumwe mutsigiri wezanupf muzvare Rebecca Chiutsi uyo angari musakubva nhasi anoti afara nemashoko avamunangagwa sezvo achipa hwaro hwamangwana uye netariro kuvazhinji kunyanya mashoko ekubatana avataura.
Kuratidza kuti ramangwana redu tiri kusumudzirwa ende kunenge pane zvekuita zvakawanda. Mashoko aiD munangwaga taona aine chiedza noupenyu hwedu, taona zviri zviro zvichatisumudza mangwana.
Mumwe wevatevedziri vamunangagwa retired general Constantino Chiwenga vachitaurawo nhasi vakurudzira ruzhinji kuti kuvhotera vamunangagwa nezanupf sezvo vaine muono wakanaka wenyika kupfuura vamwe mapato ezvematongerwo enyika. Sachigaro wezanupf mudunhu remanyikaland vamike madiro vachivhura musangano uyu vaudza veruzhinji kunyanya nhengo dzezanupf dzine nyunyuto nemabatirwo akaitwa sarudzo dzemapuraimari kuti nhasi range risiri zuva rezvichemo izvo zvisina kunyanya kufadza vane nhunha dzavo. Vamunangagwa vauya kwamutare nemudzimai wavo amai Auxilia vakuru vekubato ravo vanosanganisira murongi wemisangano vaejobet rugeje vavictor matema danda vachris mushowe vadavid musabayana amai opamuchinguri kashiri vasupamandi wanzira amai edna madzongwe nevamwewo. Ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lloyd Moyo.